zvizorwa zvezimbabwe zvinogara nekushanda mubotswana nedzimwe nyika zviri kutenga chikafu pamwe nekutumira mari kumusha kuitira kuti hama neshamwari dziwane chikafu sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika vacosters munga avo vanotyaira mabhazi anofamba pakati pegaborone nekasane mubotswana vanoti kukwira kwemitengo pamwe nekuoma kwezvinhu munyaya dzezvoupfumi kuri kukonzera kuti vanhu vakawanda vashaye chikafu
apa hapana chekucerebhuretera because kuzimbabwe kwacho hatina chikafu pamashops tichafanira kunge tichicerebhureta tichiwana chikafu panguva yatinoda navo vanhu vaakumira macues ekuti vawane chikafu saka hatina chekucerebhuretera ipapo so opportunity yatinayo ndeyongo tinokwanisa kungotengerawo mhuri dzeduwo zvishoma zvizvo zvatinokwanisa kwete kuti tinotenga zvakawanda zvezvaa kutengawo zvekudya nemhuri yedu
chimwe chizvarwa chezimbabwe vatafadzwa makamudze vanoti kusamira zvakanaka kuzvinhu kwa vakuita kuti vagare vakatumira chikafu kumusha
zvinhu kuzimbabwe zvaimbonani zvanachiwanika zvekuti kunobhotswana taigonatenga zvishoma kuzimbabwe uchitokopa kuti ndokwanisa kutengachi zvana shuga mafuta zvimwe zvaioneka kuzimbabwe ani but so far zvichatombowanika autofa kuti mafuta aubva naye kuno kubhotswana and shuga drinks hakusini
mumwe mudzidzi paunivhesity of botswana muzvare memory musavengane vanoti vari kubatanidza zvechikoro nekushanda kuitira kuti vakwanise kubatsira vabereki vavo kumusha
ndezvokungoti kana wakabereka hakuna zvokuita unotozvisarudzira iwe pache zvako kuzvinyima kuti ubhajetere vana vako kuti vawanewo zvakakodzera vane vaberekiwo ndizvozvo semaomero wakangoitawo zvinhu kunyika kwedu especially like ivo variko chaivo chaiko havana kana chimwe chete chavari kukunda hama shamwari kuburikidza mhuri dzedu dzinototifonerawo kuti kuno zvationerawo hama dzedu tirangarireyo nokuti hapana kana chimwe chete chatinogona kuita kubata mari yacho saizvakaita bhondi chairo harisi kutenga reti yacho yakwira zvokutoomesesa kwezvinhu saka nzira nezano chaizvo chaizvo hatagumirwa isu
chimwewo chizvarwa chezimbabwe varobson muroiwa vanoti nzara yapfunya chisero munyika inoda kuti munhu asunge dzichisimba pakuriritira mhuri yake
ukanyatsotarisa ikonezvo mataura ari kuita kumusha varoti hamuna kana chinhu chirimo chiri kuwanika mushopo hamuna ukada kutarisa kushuga mafuta zvese hamusisina saka kwava kutongosimba ukuenge tichishanda tiri kuno kutingi kuti tive tichikwanisa kubatsira mhuri nevabereki ukawanawo kamari kaunenge wawana kunoko wotomhanya wotengawo mafuta neshuga wotengawo chidhiringi kuitira kuti vanawo vaite sei vawanewo chekunwa vakwanise kuvarayirwa vawane chekutakura kuchikoro ukasadaro inenge ingori nzara yega yega saka zvinhu zvinenge zvakaoma
mwedzi wakapera sangano reworld food program rakati vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vakatarisana nedambudziko renzara muzimbabwe ndakamirira Studio 7 muGaborone muno muBotswana ndini Shingirai Madondo.